Mapisarema chitsauko chemakumi mashanu nembiri. Ko, unozvikudzirei pane zvakaipa, iwe murume wesimba? Unozvikudzirei zuva rose, iyewe unonyadzisa pamberi paMwari? Rurimi rwako runofarira zvokuparadza, rwakaita sechisvo chakarodzwa. Iyewe unogara uchingonyengera, unoda zvakaipa pachinzvimbo chezvakanaka, kureva nhema pachinzvimbo chokutaura chokwadi. Unoda shoko rimwe nerimwe rinoparadza, iwe rurimi runonyengera. Zvirokwazvo Mwari achakuburitsira kukuparadzwa kusingaperi. Achakubvuta agokubvisa mutende rako, achakudzura kubva munyika yavapenyu. Vakarurama vachazviona uye vachatya, vachamuseka vachiti, “Houno zvino munhu asina kuita Mwari nhare yake, asi aivimba nepfuma yake zhinji uye aisimba nokuparadza vamwe. Asi ini ndakaita somuti womuorivhi unokura zvakanaka mumba maMwari. Ndinovimba norudo rusingaperi rwaMwari nokusingaperi-peri. Ndichakurumbidzai nokusingaperi nokuda kwezvamakaita. Ndichavimba nezita renyu, nokuti zita renyu rakanaka. Ndichakurumbidzai pamberi pavatsvene venyu.”